Izvi zvinoreva kuti zvanga zvakanzi nemutungamiriri weHome Affairs, Minister weHome Affairs, handiwo mutongerwo wakaitwa nedare reHigh Court. Saka ini ndoda kunozvibvunza kudare repamusoro-soro kuti matongerwo akaita aya ndiwo here. Dare repamusoro rokuti aiwa bodo, matongerwo akaita nedare repasi pedu ndiyaiwo chaiwo chaiwo. Iwo wakaresva wakakanganisa mutemo wako.
Saka zvochireva kuti kudini izvi kuzvizvarwa zveZimbabwe?
Zvireva kuti mutengo utongo uya wakatotanga paya pakanzi minista akaresva muitiro waakaita pakungoerekana ati gwa mazeti ipi aya anofanira kuchigadzirisa zvino zvose zvaanga zvaitwa mutongo iwoyo achigadzirisa nhunha dzacho dzose achigadzirisa nhunha dzacho dzose naiye aine chishangwa chekuti anoda kuramba ari pachinhanho ichocho chokuti mazeti ipi haachafanira kuvemo anofanira kuchigadzirisa zvese zvakarehwa nedare kuti agadzirise asi zveiye zvino minista anogumba ngaaumwe kana kuti kuchatoita imwe president vagadzwa nasa vachaannounsa imwe cabinet saka hatizivi kuti minister of home affairs anoramba ari umwe kana kuti kuchauya umwe asi kuti ndinhingi kana kuti ndiani hazvina nebasa nekuti judgment ino haisi kujaja minister semunhu iri kujaja minister nepamusara peofisi yake yaakabata
saka vana vezimbabwe vakanga vavotya kuti zvapera tava kudzingwa muno zvinoreva kuti vanowana mumwe mukana here wokumboti mazuva awedzerwe zvichionekwa kuti zvinofamba sei
tinofanira kuva netarisiro iyoyo kuti mumwe mukana inopiwa tinangotava makore mairi manje adarika saka vanhu vakawana mukana iwowo zvataa kungotarisira manje tichivimba nazvo ndezvekuti mukana iwowo uchati kurei ende uchataurwa kunzi mukana wakakura zvakadii kuitira kuti vanoda kugadzirira zvavanenge vachironga neupenyu hwavo varonge vaine nguva kwete zvekungoerekana vanzi kwa zvanga zvaitwa naminista paya paya waizvo ndo zvanga zvakaresheka chaizvo.